ndingathi maniro akaita zvinhu iye zvino ndeyekuti Pretty akasimuka last week musemufuro ane 1 week ari kuindia iye zvino nyaya iripo ndeyekuti akasvika zvakanaka chaizvo kuindia and akabva asika achipinda muchipatara madhokotera ekuindia vari kumutarisa and vari kutiwo kana vachinge vapedza kuongorora kwavari kuita vachange vachitizivisa chikamu chechipiri kuti vanenge vava kuita sei but pari zvino operation yaakafambira kunoitwa haisati yaitika nekuti vane ongororo dzavari kumbotanga vaita saka vakangotiwo kana zvaita vachange vachitizivisa ingati ndo mamiriro akaitwa nyaya pakutaura kunoku
muchiri kuenderera mberi here nechirongwa chekutsvaga mari yekubatsira sisi Pretty
zviripo ndezvekudai sekutaura kwandakamboita pakutanga kune vanhu vakawandawo vanga vauya kwatiri vachiti vada kubatsira panguva yekusimuka kwaakaita achienda kuindia vamwe vacho vanga vasati vatiuyei saka tanga tichingori nechichemo chekuti sekuvimbisana kwavanga vaita nekuti vachakwanisa kutibatsira ngavangoramba vachibatsira nekuti hatisati taziva kuti iko kuindia kwacho ikoko zvichazonyatsa kufamba sei nekuti achagara nguva yakadii plus kudzokawo kwaachaita kunoku munhu achange achizoda rubatsiro futi paanenge ari panguva yekuti anga achirecover saka tiri kungoti zvese vachiri kuda kubatsira makasununguka kunge muchingoitawo rubatsiro rwamakavimbisa kuti muchange muchiita
ikoko kuindia vanani sisi Pretty panguva iyo ino
akaenda nemwana wehanzvadzi yake musikana anovawo nurse aid zvakare ndiye akamuperekedza